Upon Washington, wishing you a pleasant day.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 1 December 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe inoti vose vanopinda munyika vachavhenekwa vagozvibhadharira mari yokuvhenekwa kwavo neyekugara muquarantine. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinorumbidza hurumende mukuedza kugadzirisa zvinonetsa pakati paro neSouth Africa. Netherlands inoti yakawana utachiwana hweOmicron munyika iyi mazuva South Africa isati yahubata. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Yazivisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kumusha neve kune dzimwe nyika vari kushanya kuZimbabwe vachavhenekwa panzvimbo yavanosvikira munyika kana vaine COVID-19 uye vachazvibhadharira mari yokuvhenekwa kwavo. Ichinyora paTwitter, bazi rezvekufambiswa kwemashoko rinoti vose vanosvika munyika vachagariswa kure nevamwe kana kuti quarantine vachizvibhadharira, uye izvi zvichaitwa kunyangwe munhu waongororwa pakusvika awanikwa asina COVID-19. Hurumende inotiwo vanhu munyika havabvumidzwi kufamba-famba pakati pa 9 o'clock manheru na 6 o'clock mangwanani, uye vanhu vanobvumidzwa kupinda mumabhawa nemuma night club vanofanira kuva vakabayiwa nhomba yeCOVID-19. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti kubhadharisa zvizvarwa zveZimbabwe mari hakuna kunaka, sezvo chirwere ichi chiri chirwere changa chisingatarisirwi uye chinokanganisa utano hwenyika yose kana kuti national emergency.
Pfungwa yokutanga kushanda nokuita mitemo yokugadzirira possible new wave yeCOVID-19 ichikonzerwa kuda neyo Omicron variant yadai kuuya mazuva anoi, ipfungwa yanga yakanaka zvikuru, ipfungwa yatinopembedza. Asi tokumbira kuti hurumende iratidze commitment yakawedzerwa pakutarisa utano hwevana veZimbabwe nepakuzvipira kwayo kuti tive neutano hwakanaka muno muZimbabwe. Timinimize kurwara nokushaika kuvana veZimbabwe. Ndiri kuona pakanzi izvo vanhu vachauya vachiitwa PCR testing vachizvibhadharira, quarantine vachazvibhadharira. Aiwazve komitere yatobhadhara basa rayo nderei, nemasurplus atogara takadeclare kubudget ibasa rawo nderechii, anofanira kushanda panguva ino. Vana veZimbabwe zvizvarwa zvomuno zvinofanira kutestwa mahara, zvichienda muquarantine mahara. Vanoenda kuisolation vanenge vatesta positive vachinogara ikoko mahara, ndokutunzi mwana weZimbabwe ipapo vafoira.
Asi hurumende yativo vanhu vakabayiwa nhomba ndipo voga vanofanirwa kubvumidzwa kupinda muma night club nemumabhawa. Hakusi kuedza kurwisana nekupararira kwechirwere ichi here uku, Dr. Madzorera?
Nyaya yekuti izvo ma night club nemabhawa achatora vanhu vakabayiwa nhomba chete, no, ndiyo super spreader hombe iyoyo. Uma akaspreada COVID kudarika vanhu vakakoriwa nehwawandiani, ipapo ngavagadzirise. Ndochinhu chavanofanira kutanga kuvhara mabhawa nemanight club, havafaniri kutombowanikwa vachivhura. And supervision yacho, enforcement yemutemo, inofanira kunge iri yemhando yepamusorosoro, nokuti ndokukuparira vanhu vedu. Kana munhu akurwara COVID achaziva kuti akambonwa hwahwa rimwe zuva, anototarisira ivo vehurumende kuti vamuchengetedzewo utano hwake. Panyaya yokuti kwanzi nhamba yevanhu vanoenda kumagatherings
vanofana kutevedzera WHO protocols.
Toda kukumbira hurumende yedu ichimira kutaura nezvema WHO protocols. Tiri sovereign country. Ma WHO protocols anouya as a recommendation ku government. Government ndiyo inofana kuita domesticate ma protocols ainoda ichirasa zvaisingadi. WHO haitongi nyika ino. Saka ngavarege kuti WHO protocols votarisira kuti iwe neni tende unotsvaka kuti WHO protocol yacho yakamboti vanhu vangani. Aiwa, WHO haitemeri vanhu namba yekuti toda kubvumira kuZimbabwe kuti kuende vanhu 30 kana 100 kufuneral. Aiwa, hurumende must be very clear. Yotora my ideas anopiwa na World Health Organization ichiisa yega mutemo yayo. Yomira kuramba isingotikotera WHO mazuva ese. Vanga no andakamboenda ku web page ye WHO. Ndozvo zvimwe zvandofungidzira kuti vangadai improve. Vasiya nyaya yema treatment facilities nema isolation facilities vanhu vari positive. Tikasagadzirira treatment facilities Omicron ikauya ine simba sezvakaita Delta, vanhu vacharasikirwa noupenyu pasina chikonzero. Treatment yeCovid inofanira kuve free. This is a public health emergency. Mazimarai batura nevanhu kuti vapiwe COVID anga akawandisa. Hatichazvidi. Community surveillance gene sequencing havana kutaura nezvayo. Vanofanira kuve neurongwa hwekutiudza kuti vachaita sei. Tizive kuti neOmicron here kana kuti hatina. Toziva kuti tofambira mberi chidii.
Nai Dr. Madzorera, pane imwe nzira here iri nani yekuchengetedza utano hwenyika?
Iyo mitemo yaiswa nehurumende yakanaka, inoda kungotsvenenzverwa sekutaura kwataita. Ndofara kuti hurumende haina kutora danho rokuvhara maborders edu completely kune dzimwe nyika dzakatipoteredza. Izvozvo hazvina zvazvaibetsera. Vana Europe vachazviona kuti hazvina zvazvinobetsera, vachadzoka zvakare paground kana vazonzwisisa. Chandoda kunyanya kusimbisisa kuti hurumende istrengthene inyaya yematreatment facilities nemaisolation facilities. Inyaya yecommunity surveillance yekuti vai vachiona kuti chirwere chiri kumbofamba chakadini. Uyezve nyaya yekubayiwa kwenhomba, hurumende ngaiite maserious pakubayiwa kwenhomba. Ndovega vane information ine chekuita neefficacy, kureva kuti mushonga watiri kubayiwa uri kushanda zvakadini kudzivirira vanhu urwere nekufa. Topinda panyaya yesafety yemushonga yacho, ndovega vane data rokuti mushonga uri safe zvakadii. Ngavagara vachitipa information iyoyo. Ndiyo ichakurudzira vanhu kuti vaende kunobayiwa nhomba, kwete kungoti vanhu ngavabayiwe kana kumanikidza vanhu. Aiwa, ipai vanhu chikonzero chekumhanyira kuti vanobayiwa nhomba yacho.
Avo vange vari vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vanokutakura vanhu nezvinhu reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti riri kufara zvikuru nedanho ratorwa nebazi rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu reMinistry of Transport, iro rakumbira bazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika kuti ritaurirane nevamwe varo muSouth Africa mushure mekunge South Africa yazivisa kuti vatyairi vose vekune dzimwe nyika vanoshanda muSouth Africa vanosungirwa kuye nemarezenisi ekutyaira motikari anopiwa nehurumende yeSouth Africa. Mugwaro ravo kumunyori mubazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika Ambassador James Manjou, munyori mubazi rezvekutakurwa kwezvinhu Engineer Thaddeus Chinyanga vakurudzira kuti bazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika ritange hurukuro neSouth Africa pamusoro penyaya iyi, vachiti mutemo unoda kudzikwa neSouth Africa uyu unogonzera kusagadzikana kuvatyairi uye unogona kuvhiringa matakurirwo ezvinhu mudunhu reSADC. Mutungamiri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vanoti vatyairi vanofara zvikuru nedanho ratorwa nehurumende panyaya iyi.
Danho ratiri isu sevashandi vemutransport uye seunion tichitarisa zviri kutaurwa nemamembers edu nevatyairi vazhinji vari kufara nekuti vaona kuti hurumende iri kukoshesa kushanda kwavanoita. Kunyange zvinhu zvedu zvisati zvapera kugadziriswa, asi tiri kuona kuti tawana pekutangira nekuti hurumende yedu yatora nyaya yekuendesa kuhurumende yekusouth Africa.
Chii chachinja apa vaMaguraminga?
Zvinhu izvi zvanga zvisiri kuitika kumashure, atipe mosha kuhurumende tinuona kuti tangatisa taronge kazo kushika pakadaro kekuti tunuzia mafambisiri kwa anaita nyaya nyaya adzungu fambis kwa dzisiri mugwara iye zvino seboka takuziva kuti tinofanira kufambisa nyaya takadai nehurumende saka tirikufara kuti hurumende yakwanisa kuziva kuti madrivers kana achishanda vanobatsira kuekonomi ndo zviri kungodiwa nemadrivers madrivers ari kungoti dai tikangoonekwa sevanhu vari kubatsira maekonomi dai tikangoonekwa sevanhu vakakosha mukatarisa nguva yese yecovid madrivers ndo anenge achifamba kunyange zvakaoma kunyange muhondo saka ndo nyaya iri musouth africa yekuti tamboshanda makore esa tamboshanda pesa apa ikonomi yeSouth Africa ichikura hapana chakataurwa nhasi paakutaurwa nekuti ikonomi yeSouth Africa yakura kukunda makuma ikonomi mazhinji asingazvionekweka kuti payakura ikonomi yeSouth Africa pane madrivers anga achishanda akabva kuZimbabwe uye akatrenwa nehurumende yemuZimbabwe kuti vagova madriver
chii chamunoda kuti tizive pamusoro penyaya yemarezenis
madrivers license atinoshandisa ndeye Zimbabwe tikanoshanda kuSouth Africa tinenge tichisumudza flag yeZimbabwe saka tinotenda nekufara zvikuru kuti zvinhu izvozvo zvakwanisa kubuda pachena kuti Zimbabwe government iri kuziva kukosha kwakaita vatyairi nebasa ravanoita kunyange tiine zvimwe zvichemo zvisati zvagadziriswa asi tiri kuona kuti pane kudyidzana kwakanaka kuripo kuburikidza maboka kuburikidza union yedu nehurumende kwokuti zvinhu zvibude mune zvakanaka isu hatishandise nzira dzisiri pamutemo kugadzirisa zvinhu zvedu
saka vamaguraminga imimi nesangano renyu mungada kutii kuhurumende
toda kutenda Ministry of Transport toda kutenda Foreign Affairs Ministry toda kutenda zvakare even nehurumende South Africa neembasi yedu yekusouth Africa yeZimbabwe nekubatsira kwavanoita nguva zhinji kunyange tikaita maproblems zvinhu zvanga zvichinetsa kubvira kare madrivers achipisirwa mumotikari marori achipiswa saka zvinhu zvabvira kudhara kuchiita mhirizhonga asi tanga tichingoonawo zvakare tichibatsirwa neembasi yedu saka tinoda kutenda zvikuru dai zvikaramba zvakadaro kusvikira tasvika patinoda kuti tisvike tine chivimbo chekuti zvazvatanga zvakadai tinotarisira kuti zvinobuda mune zvakanaka saka madrivers ari kufara zvikuru nekunzwa kutaura kwaita hurumende kubvira kuministry of transport kuti zvichemo zvedu zvemusouth africa zvaakuonekwawo nekuti tanga tashaya kuti tomhanyira kupi
avo vange vari mutungamiri wezimbabwe union of drivers and conductors vafrederick maguraminga vari parunhare kuHarare nestudio 7 sangano revarairidzi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti harina kukatyamadzwa nemashoko ehurumende ekuti riri kuronga kuibvisa pachigaro richifananidza mashoko aya nababa vanenge vatadza kuriritira mhuri yavo vanozotanga kupomera vana ava mhosva dzisina basa izvi zvinotevera mashoko aburitswa nebepanhau rehurumende reHerald pamwe nenhepfenyuro yeZBC ekuti ATUS iri pakati pemamwe masangano akazvimirira pamwe neanomirira vashandi muZimbabwe ari kushanda nemamwe masangano kuBritain achitsigirwa nehurumende yeko nechinangwa chekuda kubisa hurumende yeZANU-PF rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rakadomwawo kunzi riri kushanda mukuda kubviswa kwehurumende mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vanoti chiri kungodiwa nevarairidzi mihoro yavaitambira kusvika muna gumi guru 2018 Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nava Masaraure
kana baba vatadza kureretera mhuri vanotanga kutomatoma zvakasiyana-siyana vamomera mhosva dzisina basa isu tatoda masalari edu mari yedollars april october 2018 tatinoda mari yeinvestigation iyo hurumende inoziziva izvi zvipropaganda zvavanoda kushandisa tinoziva zvinozotengwa nekushungurudza vanhu kuda kuvambunyikidza kuti vanyarare isu takazviona zvese tasvikapaseje kuti hatichanyararibvi hatichavhundutsirwi vanhu vatambura matumbu edu ane nzara ivo zvavanoti toda kubvisa hurumende hatitodi kutumwa kubvisa hurumende kana toda kuibvisa nekuti hurumende yedu atina anotituma ndokona kuti ngo vaudza kuti tinoda hurumende inotibhadhara masalari tinoda hurumende inochengetedza education yeZimbabwe ende atina anotirambidza kumbiro remutemo rinotitendera tinokumbira vamire mweya wekuti kana tichaura nyaya dzekuti ino henyika havanomhanya kuda kutinongedzera mimwe vachida kutinyaradza nekuti hatichanyarari tinoziva kodzero dzedu Zimbabwe haisi yemunhu mumwe chete ndeyedu tese ngavagadzire nhuna dzedu nekukurumidza vamire zvekubvumidzira vanhu.
Tichitarisawo panyaya yekunyorwa kwebvunzo, mamira papi sesangano?
Isu hatina kumborega nyaya yedu ichiri imwe chete, hatisi kuinvigiletesa ende tiri kufara kuti marizauti ari kuonekwa. Ndosaka hurumende yakuita bata wabata ichitsvaga kuti yotaura zvipi, yotinyaradza sei. Isu tiri kungoti sezvinongoitwa nevanhu vanoseta mazamanishoni, vanopiwa mari dzavo, vanopiwa mari dzavo dzebasa ravanenge vaita, vanomaka, vanopiwa mari dzavo. Pamwe maparesenda ese anobhadharawo kana achida kuitwa basa. Zvikungoti ngaingoita zvimwe chete izvozvo ibhadhare maticha ese ari kuyaimibhizinetera, hapana chakaomapo.
Ko, imi nhengo dzenyu dzichiri pakurangwa mabasa here?
Nhengo dzedu isusu hadzisi kushanda, dzagara hadzisi kushanda. Takapedza 12 days tikati chimbodzokerai munonyora musazogadzirise 14 days musingashandi. Vari kunonyora nhasi kuti vari pabasa vasingashandi. Vachanyora mangwana asi vanenge vakangogarapo. Tichataura way forward after vambologa ini mazuva mairi matatu. Totaura way forward patiri kuti tikabhadharwa invigilation allowance tinenge tichidzokera kubasa kwete kunodzidzisa. Asi kune invigilator tisingoti munhu anenge wemari icho achibhadhara toita richo rake. Asi kudzidzisa hatisi kuzodzidzisa kusvika nyaya muredi yagadzirwa.
Mutungamiri weAtus vaObed Masaraure vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 399 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana manomwe nevanomwe 4707, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine makumi matatu nezvina zvine mazana matanhatu ane makumi maviri nevashanu 134625. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nezvina zvine mazana mashanu ane makumi mana nevapfumbamwe 3,794,549. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave 2,816,543. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani pa Studio 7. Aiwa, ina ndina zvakawanda zvokuda kutaura. Ndangoti ei, vanhu tingwarire, tichenjedzane. Tarirai muone zvakuita Munangagwa uya. Wakuwanza mapato, mapato, uri kubvisa mari dzakawanda uchipa mapato akasiyana siyana, achimutsa mapato manyowani akawanda. Saka tofanira kuzvingwarira izvozvo. Tarisai muone awo ana Peter Ndlovu wakungouya wachingotiwo taane bato rangu. Nevamwe vakangosiyana siyana vari kungomutsa mapato. Saka tichenjere ipapo, panofanira kungwarira ipapo, tirege kuyevenurwa nezvimwe zvinhu zvisina nebasa. Tagara tine bato redu kare, MDC Alliance rinotungamirwa naNelson Chamisa. Saka tinofanira kungwarira ipapo, tofanira kungwarira ipapo. Mapato awanda ari kungojarwa jarwa, tichenjere tinozorasiswa panguva yekupedzesera. Aiwa, ndinoti pamberi nekutsigira MDC Alliance inotungamirirwa naNelson Chamisa. Tatenda.
Magadi magadi senyu pa Studio 7 apo. inini ndine maisi tsiga ndiripo pa Cape Town apo ini ndirikungofunga kutaura nechimwe chimwe chete neuyo mutambi webhora ari akamutsapati yake inini chinhu chinonyanyondikashamadza chinhu chimwe chete chekuti akazodzidza kupiko politics munhu webhora seiko vachida kungovhiringidza politics muzimbabwe vachida kuvharidzira vanhu vakafunda politics vana Shamisa aiwa isusu hatitombomuda kana ari kutowesta zvake time yake nguva yake ndo yaari kutowesta ari kutowesta nguva kana munhu wana anomuda mazimbabwens aakuziwa asi kuti vanoshaya nguva yekuti vataure vanoshaya mukana wekuti vataure nekuti vakada kutaura iyo pati iri kutonga iyoyii vana mugwadi vana munangagwa wese vanenge vachida kungorova vanhu asi vanhu chokwadi chaicho vanochiziva ende uye ivo vanotoziva kuti vanhu havachadi ndosaka vachirambidza vanhu kudemonstrata kutaura zvido zvavo hapana anomboda asatambise zvake nguva yake kutambisa nguva ndokwaada kutoita
mamuka sei pastudio 7 apo tinofara nechirongwa chamunotipa nenhau dzamunotipa ndiri kunyanya kufara vanhu vanoramba vakatsigira bato redu raNelson Chamisa ngaambopinda hake mukomana vazvikoniwa 4 years dzese dzakapera hapana zvakaitwa hapana zvakaitwa ungoti mukomana ngaapinde hake tiikuya kunomuvhotera ngaaramba aripo ngaaramba akashinga awana Patrick Zinamasa vada kuvharidzira musangano wao
madzoona here mhondi dzezanu idzi dzakarova mukomana nezuro masikati machena vakuda kutomukanda mumota kuti vaende vanomutocha ndokubva vazounganirwa nevandubva azvisvetukira hake kutisa ipapa vaakutoramba kuti handi harisati tanzwa nyaya dzakadaro asi dayanga ari wezano ingada yakatonzikwa nevakomana vakabata munhu wezano vakarova zvino kana ari wemdc kana ari munhuwo zvake vakairasa nezuro zvakaitika masikati machena vanhu vachiona ezvino ari kunzi akabviswa mazino ndifunga nemusana chivo wakaroverwa padashboard wakatotyoka zvese izvozvo izvo havazvioni izvozvo izvo vachingokurudzirana zvisina nebasa rese vatotanga tisataenda kumaelections vanhu vayo
mamuka sei pastudio 7 apo vana wange vana blesi ini ndiri muyouth wezanu pf akakwara kuno kwamola ndiri kukurudzira mayouth ese eidhe ndeezanu pf eidhe ndeemdc alive handei tinovhotera Nelson Chamisa Dr. Nero nokuti tatambudzika madhara anotinyepera achida kuguta oga vanouya votishandisa votende munorova vanhu votihoresa maheu ivo vachitora mari dzakawanda aiwa vakipepokei mayuthi kana tida kushanda mafom 4 mafom 3 kana tida kushanda munhu wose handi tinovhotera Dr. Nero nyika ishanduke madhara zororai 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 ipai vamwe mukana tarirai vana Simon Kamono vafira vachingodya mari isinodya mari rini mayuthi ose ezano shandukai mwoyo ngwarai handei pana Chamisa ikaenderere mberi kutongosapota musangano unonyepa kwete ndini hangu pamola ndinotenda
mangwanani mangwanani kustudio 7 nemukoma Jonga naBlessing Zulu nese vari kustudio 7 isu tiri zvakwata muzimbabwe tatambudzwa nemusangano wemazuro munangagwa wezanu pf vana mugwadi vanoswera vachitaura zvisina maturo handifunge kuti kana matare emusha ina anodaidzwa murume uyo hago unogara nevamwe wedzinza rake ndinodaira vanoti fanira kutochema nayo uyo aizano yatitirawo masiriasi nezvairi kuita vanofungidzira zvese zvavari kuita kumbunyikidza vanhu zvavakaita munarambula wayo kuti vanhu vanoto vachikanda munhu mumotikari yavo masikati machena mangwana ofuma vachizviramba vanofungidza kuti vanhu vezimbabwe takapusa ndapota zvangu tatichikuzivisire kuti mwari ndo munhu wese ndini afunani chikonazo pazimbabwe panapa
ndasikara sei ndasikara sei studio 7 hamaina kuti aichikumbirawo ndini mune mukana wacho nyenyeikoko kuti mudambe muchitibvunzira vanenge vezana ava kuti izvo vachiona vhidhiyo iyo aa mugwadawo vanoramba vachitikudii wezapa vati havasati vazvinzo saka tofunga kuti pamwe pa2 days vanenge vazvinzo vautonzwawo mhinduro yavo kuti vanotikudii vatibvunzira unova achina masa ndovana mumwe vanu vembotaura kuti iri stage manager saka takumboona kuti tipapa vachapindira kuti kudii pane humbo hwevhidhiyo saka daira kukumbira kuti muchikuramba muchitibvunzirawo Kutimga watu chikwani sabu wa kwenza wa chingu zekwana kuziru wa zitu kudu.
Izo zange ziri fungwa zevamwe vatereri jisine ine Studio 7. Isu atina kwataka rere kera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Muchiti uzazwa mundo funga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutauriri wemuzinda weWhite House amai Jen Psaki vanoti South Africa yakaramba rubatsiro rwemishonga yenhomba yeCOVID-19 yavakanga yachida kupiwa neAmerica, vachiti America yakamirira kubatsira South Africa pose painenge ichida rubatsiro. Izvi zvinobuda panguva imwe nemashoko aziviswa nehurumende yeNetherlands anoti bazi rayo rezveutano reNational Institute for Public Health rakawana muNetherlands utachiwana hweOmicron mazuva matatu South Africa isati yazivisa nezvemhando iyi. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vanoshora nhano yakatorwa nenyika zhinji kusanganisira America yekurambidza vafambi kana ndege dzekuSouth Africa nenyika dzakaitenderedza kupinda muAmerica, vachiti South Africa inofanirwa kurumbidzwa kuti yakakurumidza kuzivisa pasipose pamusoro pechirwere ichi. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga zvekare tikavabvunza kuti sachiremba vanowirirana here nezvekuvharwa kwemabhodha nekurambidza kufamba kwevanhu kwakaziviswa neAmerica nedzimwe nyika.
Chandinga taura Mr. Wande, I know kuti Omicron yakonzeresa yatingati iyo panic pasi rese, asi sezvamanzwa kana sezvamakanzwa vaBiden vachitaura kuti this is a variant iri of concern, not kuti inofanira kukonzera panic. Kana tiri kutarisa zvataurwa navaRamaphosa, I think chavari kutaura ivo ndechekuti ngatisangoita knee-jerk reaction kuti hapaita a new variant, saka it means we do ABCD like kuma travel bans.
Kurambidza vanhu kufamba kana kuti ma travel bans aya anobatsirawo here panyaya yechirwere ichi, Dr. Ranga?
Ma travel bans haasi sustainable long term, but for the short term anobatsirawo in terms of kuti okay problem and at epicenter ye variant iri papi, and right now my assumptions ndee kuti epicenter ye Omicron ari Southern Africa, and that's what's making these other countries say that stop a travel between us and the epicenter. And this has happened not just ne Omicron, it has happened ne Delta inonzi yakatangira ku India, kozoitawo ma problems mamwe aiwanikwa kuna na Europe ku Britain, vaingoita ma same measures. Asi pandinobvumirana na vaRamaphosa ndepekuti ma travel bans cannot be a long term solution.
Saka Dr. Ranga, chimwe chingaitwa mukobatwa kwenyaya ichi?
I think tunofana kufunga more creatively, like zvatagara tiri kuita kuti vanhu vese ngavabaiwe nhomba nekukurumidza pasi rese. Chechipiri, kana vaya vanenge vari kutravela between ma any international travel ngava testwe for COVID vasati vakwira dzindege, and kuti ma measures aya atagara tichikurudzira ngaaitwe everywhere including mudzindege. Saka ipapo ndinobvumirana navo. I don't think this is kind of victimizing Southern Africa, because as you know vana Israel vatoti ivo hatisi kubvumidza vanhu pasi rese kupinda muIsrael. Saka I don't think it's just targeted towards Southern Africa. That's how it appears right now, but I think it's just a matter yekuti ndo epicenter ya identify was so far.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunhare ne Studio 7. Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe inoti vose vanopinda munyika vachavhenekwa vagozvibhadharira mari yekuvhenekwa kwavo neyekugara muquarantine. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinorumbidza hurumende mukuedza kugadzirisa zvinonetsa pakati paro neSouth Africa. Netherlands inoti yakawana utachiwana hweOmicron munyika iyi mazuva South Africa isati yahubata. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.